Vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vamiri vedzimwe nyika kubva kuChina, Russia neSahara Republic. Musangano uyu unotevera chisungo chesadi gore rapera kuTanzania kuti nyika dzemugungano iri nemuAfrica dzibatane mukurwisa zvirango izvo zvinonzi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakanangana nekupidigura hurumende yavo.
Sanctions are without doubt a form of aggression against my country and a tool of regime change.
Zvirango izvi zvakananganawo nekuda kupidigura hurumende yangu.
Asi vatsigiri veMDC Alliance varatidzira panze pemuzinda weZimbabwe vanosanganisira murongi wemabasa vataurai mavhoko vatichapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yava Mnangagwa.
Nhasi tanga tiri pamuzinda weZimbabwe embassy muabroad, vatanga tiratidzira kuti kwete dambudziko riri kuZimbabwe haisi nyaya yemasanction. Dambudziko riripo icorruption, huori nechimbavha nechigandanga chiriita nehurumende yaMnangagwa. Saka ivo vachichemera kubvisa kwemasanction akaitwa neAmerica, isu tiri kudhimanda kuti ngavamire kubata vanhu chibharo, ngavamire kumbunyikidza vanhu, ngavamire kufamba vanhu, ngavamire kuteera kuti vanhu vanoita zvematongero enyika vatirwe nevasori venyika yavo.
Mumwe anga achiratidzira mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Mbofana vanoti sadiki mukumira neZimbabwe iri kupesvedzera kutorwa kwekodzero dzevanhu.
Payaikurudzira kuti vana Smith nanavhosa nanabhota vaitwe masanctions kuma1970 koye zvino tasikiwa nachii? Handi vatungamiri vatovo vechitema kuti vatave nawo iye zvino ndo vari kungoenderera mberi nekudzvanyirira vana veZimbabwe. Saka tinoona zviri kuitwa nesadhaki zvisiri izvo zvatinotarisira pane boka rinoti rinomirira zvido zvevanhu vepasi pasi, raive boka richinzi Frontline State, raimirira vanhu vaidzvanyirirwa munyika idzodzo.
Asi mumiriri weZimbabwe muBotswana vaHenry Batraise Mukono weShuro waudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC Alliance kwashaya mutsindo nokuti pasi rose riri kumira neZimbabwe panyaya zvirango.
I was overwhelmed by the support nemaZimbabweans vanga aripo. I did not see or hear of any advocates voices from where I was, but they are just lone voices. The idea is kusimudzira nyika yedu idzokere back to the breadbasket yatatiri of the region. Politics nomari dzinozouya paapaya, but vanhu vakaguta kuti kudzistoma tido dzinofanira kukurudzirwa.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe chava kuzocherechedza zuva iri ndiyemuzvare Edith Kurwa Kumire, avo vanoti unhu weMDC ndiwo huri kuita kuti zvirango zvisabviswe.
MDC since yazotora council yeHarare handiti, but Harare ine mvura chaicha hatizivi kuti tinganwa mvura iyo inobva muuyu sei. Paine different tichiona kuti vakavhotera MDC still vari kurarama life inenge ndi iri nani kumalocations avo, but tii zvakangofanana zvano vari kurwiwa nezano vari kurwiwa MDC takangofanana. Saka otherwise tiri kufarira ng'anga nenge bata mai paMDC.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru neAmerica, Britain nesangano reEU zvauraya nyika. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols uye mumiriri weBritain muZimbabwe amai Melan Robinson vanoti nyaya yeuori ndiyo iri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo muZimbabwe. Vashandi vachirama mabasa uye vekunze vachitadza kuzovamba mabhizinesi munyika, amai Robinson vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzeuori uye vanotyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muKhaburoni, Botswana, ndini Shingirai Madondo.